ni ndi ni marvelous mhlanganya huye ndi sithi hey no misore na uzeduza nasi chishano gunyana 29 2017 vatori vena uvaviri vebepa na ure Daily News vanorohwa zvakaipisisa nemapurisa mukuratidzira kwaitwa muHarare nasi kwakarongwa nemasangano akawanda kusanganisira Reta Jamuka. Pastor Ivan Mawari vevomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende mukuratidzira kwakaita vanhu gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mitemo yehurumende yekuda kusunga vanotengesa mari mumigwagwa haushande. Vatendai Biti vanoti ndivo mutungamiri chaiye wePeople's Democratic Party mushure mekunge vamwe vavo vati vavadzinga nezuro vachipa chigaro ichi kuna amai Lucia Masibenga. Munauze mitambo chakupai mitambo yeCastle Premier Soccer League iri kutanga mangwana. Muchirongwa choLive Talk na ATM tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitika muHarare nhasi uye kusungwa kwevamwe vanonzi vanotengesa mari nokutorerwa marezinesi kwevanodhurisa zvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisa iWhatsapp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.